Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu zvita 18, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dambudziko rekudzimwa dzimwa kwemagetsi rotambudza mapoka ose emunyika sezvo riri kuenderera mberi. Sangano reWorld Food Program rinoti Zimbabwe inogona kunge yatarisana nerimwe zvedambudziko rekusanaya zvakanaka kwemvura mwaka uno zvinogona kuti ingozopa chikafu kune vave kuziya nenzara chete. Zimbabwe inobatana nepasi rose mukucherechedza zuva rekufamba kwevanhu kubva mune imwe nyika vachipinda mune imwe reInternational Migration Day. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe inonzi yapinda muzuva retatu ichitarisana nedambudziko rekushayikwa kwemagetsi zvakateverana izvo zvinonzi zvakanganisa zvakanyanya vemaindastiri mudzimba vezvitoro pamwe nemamwe mapoka ose anoshandisa magetsi. Dambudziko iri rinonzi rakabatawo dzimwe nyika dzemudunhu reSADC. Nezuro, kambani yemagetsi yeEskom yemusouth Africa inonzi yakambodzimawo magetsi muZimbabwe neZambia zvichitevera dambudziko remagwenya emagetsi. Zambia inonzi ine dambudziko remagetsi zvekuti iri kutenga magetsi kubva kuMozambique. Mukuziya nezvedambudziko iri, tabata muzvina bhizimusi Dr. Callisto Jokonya.
Chikwadi kuti vasangana nedambudziko remagetsi. Hakuna magetsi. Kuri kwangu hakuna magetsi kubvira musi wemuvhuru. Saka taana mazuva matatu kusina. Takabvunza zvikanzi kune fomu yakaitika here kutariswa navanhu vesa. Saka ndiro zvega zvatakakwanisa kuwana. Zvisipo zvazviri hakuna magetsi tiri nekuti. Isati angingasiya kusadza zvinosi yakadii. Asi chokwadi ndekekuti pasina magetsi hapana production. Sei takanyanya kukosha. Pane nyika iri industrialized like Zimbabwe. Ndekuti magetsi aripo nemeta wayo.
Saka muri kukwanisa kufambisa basa sei pamazuva matatu yaya musina magetsi?
Takamborana nemagenereta kwe-5 hours ndokuona kuti hazvikonditi zvinobva tadzima. Saka iko zvino tadzima fekitari tavhara henu. So taita vedinomona kuti vachingofanirwa kuvhara vezimangwana kombe rinokwira kwefriday. Saka tatomira tazomuona wabuda kwenzvimbo inouya pachiedzwa kuti vaine nguvani yainenge yakati. Zvinhu zvakakosha kuti hurumende itarisane nenyaya yekuchaikwa kwamagetsi kuzoita sei nyika ibudirire.
Saka pane dzimwe nzira here dzingashandiswa tichiona kuti matambudziko ari kutaurwa emagetsi anogona kusagadzirika nenguva yekukasika?
Sora inoitayo kubatsira kungazivi kuvangazoita sei but ndoyanga iriiwe kuti sora ikapasirwa nekuti tine nzvimbo dzinopisa sarimba inopisa siredzi inopisa bike dzinopisa.
Kunze kwekukanganisa maindastiri ndemape mamwe mapoka Dr. Jokonya ari kukanganiswawo nedambudziko iri.
Munoziva kumbotaiwa chinhu chawanga wajairira kuwana chero mudzimba chaimo kunogona kungouyisa kana kusawirirana mudzimba. Zvinokoza yatoti muchirungu stress. Saka izvo zvinobhidha pachazvo zvinobva pakota nezvagadzirwa. Tinounza rugare rwakanaka kana tinwai. Saka hapana kuchino kana pasina magetsi hapana rufaro. Kana kudzidza kwavana chaiko hakuiti zvakanaka. Unoziva kuti vana vanodzidza usiku vanoenda kuchikoro vodzoka voita mahomework usiku. Pamwe kuna magetsi munoita sei. Zvingava zvakakosha kuti dzimba dzose kumachinokwa hongkuru zvende kuti zimbabwe dzese dzadzise masola kusevenza vanhu votora havo voshandisa magasi sovhu vanhu voshanda ikoko zvinobatsira zvinokurudza kuti magesi aya anga achiwanisa mudzimba oiswa kumainda izvozvo zvingaa zvakadaizvimbabwedzadzise.
Avanga vari muzvinabhizimusi vaKalisto Jokonya vari parunare muHarare neStudio 7. Vateereri, echino ichiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Show na WhatsApp channel yedu uye nepaFacebook mazuva ose. Kana mchina kubatana nesu padande mutande re WhatsApp, vurai WhatsApp yenyu, muenda pakanzi update, motsvaga pakanzi VOA Shona, motifarira kana kubaya follow. Munokwanisa kuenda paFacebook page yedu, patino kupai link ye WhatsApp channel ye VOA Shona. Govanai nevamwe nhau dzeStudio 7 dzinotema dzisina divira dzakarerekera. Vamwe vakare mara munyika vanoti havana chekupemberera pazororo rekisimusi negoredzva zvave kusvika sezvo vasina mari dzekutenga zvavanoda pakupemberera kana dzekufambisa kundoona hama neshamwari kana kushanyira nzvimbo dzekutandarira dzakasiyana-siyana. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 vakaremara ava vanoti gore rino vakange vakaomirwa zvakaita kuti vasvike nguva ino yezororo vasina mari zvichikonzerwa nekushayikwa kwemabasa kana cheuviri chinounza mari muhomwe dzavo zvasvitsa kuti vatarisane nekisimusi vasina kana chinhu. Mumwe wevakadai ndiamai Memory Masunga vekuwa 12 kwachivi avo vanoti gore rino upenyu hwakavaomera zvekuti havana kana mari yekutenga chikafu chemhando yepamusoro chinoenderana nezororo guru iri chekuti vadye nemhuri.
Uchiti kunotenga zvinhu zvacho muzvitoro hazvitengeki, mazigi edaya haana kana zvanomboshanda kana.
Vashoma vangangokwanisa vanoti vanozotadziswa nekuda kwekuti nzvimbo zhinji hadzisvikiki nevanofamba nemauchiya pamwe nemadondoro sezvo dzisina kugadzirwa zvinoenderana navo. Ukuwo amai nenzi Maulana avo vanofamba nemadondoro vanoti kunze kwekushaya mari rimwe dambudziko riri pane chekufambisa chinoenderana nevakaremara sezvo vasingazokwanisi kusundana nevanhu pamabhazi.
Chikuru chinonyanya kutigoshei ndechekuti mari chaidzo chaidzo isusu tinenge tisina. Munhu wese anenge achida kuenda kuholidhei kumusha kwake, saka presha yacho iyoyo isusu tinogona kukundikana kuti tipinde papuresha ipapo kuti nditoendawo kunana Great Zimbabwe kupi kupi ndenge nichifarira, but izvozvo zvokuti kuzofamba handizokwanisi, presha yacho handikwanisi.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevakaremara redisability amalgamated community trust kana kuti DACT vaHenry Chivanga vanoti zvinhu zvakaomera vakaremara vakawanda gore rino.
Tichangomwira mvura huku yadyiwa kwasabhu nokuti zvinhu zvacho zvinenge zvakatooma zvokwadi.
Amai Judith Makazi vekwachikomba kuchivhu vanoti kunyange zvinhu zvakaoma vachapemberera kuzvarwa kwaJesu nechipo cheupenyu kubva kune Musiki.
Zvakatiomera tisina kana nechunhu, asi ndinoda kudzokorora kuti tinange tinoshuvira kuti tive tinenge tichipembera navamwe tichinamatira kuzvarwa kwaJesu tiri mumachechi akasiyana siyana. Tigoshuvira kuti Mwari atiyambuse kupinda mukore ra2025.
Hatina kwanisa kunzwa kuti hurumende ine zvirongwa zvipi nevakaremara pakupemberera zororo iri sezvo vanoona nezvemabasa mubandiko revakaremara muhurumende Dr. Christine Peter vanga vasati vapindira mibvunzo yatavatumira tisati taenda pamhepo. Asi munyori mukuru muhofisi yegurukota redunhu remasvingo Dr. Admopa Zvakavambwa vanoti hurumende kuburikidza nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilium Mnangagwa iri kuitira vakaremara mabiko ekisimusi munyika kuti vafarewo sevamwe.
Takatona Her Excellency the First Lady Dr. Auxilium Mnangagwa 2 weeks ago or so tichitounza magroceries ekudistributa kune vakaremara. Takakwanisa kutoendesa kuHelen McGee maold people's home maorphanages yedu.
Mukuru wesangano revabereki vane vana vakaremara reZimbabwe Parents of the Handicapped Children Association vaRonald Mazango vari kuHarare vanoti gore rega rega vanoitira vana vakaremara mabiko ekisimusi.
pane urongwa hwekuti Christmas yega yega isati yasvika vana vedu mutambo watinoti Christmas party kuri kuratidza kuvaremekedza kuti vakangofana navamwe vanhu vese vanokosha savamwe vana vese
vanhu vakaremara munyika vanosvika zvikamu gumi kubva muzana zveuwandu hwenyika yose hwevanhu mamiriyoni gumi nematanhatu 16,779,508 vazhinji ava vanorarama kubudikidza nekuita mabasa emaoko kupima kana kuita mamwe mabasa ekungoti vawanewo cheuviri sangano reUNICEF Zimbabwe rinoti vana vakawanda vakaremara vanosiyiwa muzvirongwa zvinopa mikana yekuti vakwanise kuzviraramisa izvo zvinozoita kuti ramangwana ravo ringe risina kujeka nakamira Studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mtimba
Zvarwa zveZimbabwe nhasi zvabatana nepasi rose mukucherechedza zuva rekufamba kwevanhu kubva mune imwe nyika vachipinda mune imwe reInternational Migration Day. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika zvinoti zvinonetseka nematambudziko akaita serusarura, kugadzirisa magwaro ekugara, kusiyana kwemitauro uyewo netsika munyika dzavanenge vaenda idzi. Musi wa18 zvita 1990 sangano reUnited Nations rakapasisa chisungo chekuti nyika dzese dzicherechedze kodzero dzevabva kure. Mazuva apera, mukuru wesangano reInternational Organization for Migration kana kuti IOM, amai Amy Pop, avaishanya kuZimbabwe vakati sangano ravo rakazvipira kushanda neZimbabwe munyika dzinodzokorora munyaya dzose dzevabva kure nekubatwa zvakanaka kwevese vanobva kune dzimwe nyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zisininga weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie.
Iri zuva iri rakakosha nekuti kufamba kwevanhu kana kuti tingatirati migration munyika zvinhu zvagara zviripo kwenguva yakati rebei. Tichitarisa zvekare kuti zvikonzero zvinoita kuti vanhu vaite migrate kune dzimwe nyika zvinhu zvakasiyana-siyana zvinosanganisira hondo munyika idzodzodzo, kusabatwa zvakanaka kwevanhu munyika dzakadaro nezvimwewo zvinhu zvakaita seclimate change zvokuti kunyika dzidzoko kusasagariko nekuda kwekuchinja kuri kuitawo yatingati climate pasi rese. Saka kucherechedza zuva iri kunovawo zvekare kuchikurudzirawo nyika dzinenge dzine yatingati maeconomies ari nani kuti vave vachitorawo vanhu vanenge vachitizawo nhamo dzavo kunyika dzavanenge vachitiza.
Matambudziko api amunganongedzera amungati vanosangana nawo zvakanyanya?
Ya, matambudziko anowanzosangana nevanhu anosanganisira yatingati pachungu kusava neyatingati smooth integration kana kuti kusakwana zvakanaka mumasocieties awo iyayo. Saka zvinhu zvakadaro zvinoda kuti hurumende dzinenge dzichitambira vanhu dzive dzinovatambirawo dzine yatingati maopen arms kana kuti dzive nemamechanisms ekutiwo vanhu vanenge vachibvawo yatingati kumacultures akasiyana vachipindawo munyika idzodzo vave vari vanhu vanokwanisawo zvekare kuti vave vachikwanisa kuti vave vachizomirawo nemakumbo.
United Nations yakapasisa chisungo chekodzero dzevapoteri mhuri dzavo nevana vavo mukufamba kwavanoita nenyika dzose uku. Munoona here vari kupiwa kodzero dzavo dzakaringana?
Ndoona senge kune dzimwe nyika vanopotera kuti vanofamba vanovawo vane marights because vanhu vanenge vari mumasocieties vavo vane atingati maequal rights in terms of mabumbiro avo emutemo. Ati chinozoitika ndechekuti kana pachizoitwa mapolicies anozoonekwa pachiita kakupatsanura pakati pemamigrants nevanhu vava vachigara imomo ndo patinoona kuti dzimwe nenguva vanenge vachibvawo kune dzimwe nyika vanosarira kumasure in terms of atingati maeconomic opportunities. Maissues elanguage barrier anisawo zvekare kuti vave vachisarirawo kumasure panyaya dzecommunicationwo nekusawo hwisisawo atingati mamechanisms anenge ari mumunyika idzodzodzo. Inyaya yaka kushuswa zukuru ne United Nations, because tunauti pasire se nyika ne nyika ine atinganzi ma allocations evanu wanufogwe wachuyo wari ma refugees mnyika izuzuzo kunyangwe Zimbabwe nukushata kwa yaka itao kauti nukusamira shakanaka kwa economy kwayo vanu tuweo nya allocation evanu wanuwe wachipotero zekare ku Zimbabwe kukuko zunotarza kuti United Nations kauti mnyika zese ze pasire se zinukushisa zuwairu riri and also nyaye migration yoyi.
Avanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKenneth Masie vari parunare kuTexas muno muAmerica naIvan Zisininga weStudio 7. Sangano rinobatsira nechikafu pasi rose reWorld Food Program rinoti Zimbabwe inogona kunge yatarisana nerimwe dambudziko rekusanaya zvakanaka kwemvura mumwaka uno wekurima, izvo zvarinoti zvichatowedzera dambudziko renzara munyika. Mutauriri weWFP mudunhu rekuChamhembe kweAfrica vaThomson Piri vakaudza nhepfenyuro yeDW Africa Link kuti varimi vanofanirwa kunge vatoe pakati pekudyara nekusakura nguva ino yegore, asi muminda hamuna chati chavemo. Vapiri vanoti nekuda kwenzara iri munyika pari zvino, sangano ravo pamwe nemamwe masangano anoparubatsiro vari kuita zvose zvavanogona kuunganidza mari yekutengera chikafu vanhu vari kuda rubatsiro. Asi vanoti sangano ravo reWFP richange rave kumanikidzwa kuendesa rubatsiro kune avo vave kuziya nenzara richisiya vane nzara. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzechikafu uye vakambotungamira sangano reChristian Care mufundisi Forbes Matonga.
Tikashaya mvura pasizeni inei inova disaster, nepamusana pekuti already vanhu havasisina mvura yekunwa chaiyo yakakwana. Saka tinodzoka paya panana 1992 pakaita kuti even nezvipfuwo zvakaita murakatira kufa nenyaya yekushaya mvura nezvekudya. Saka vanhu vanga vaita hope kuti iri kunzi cyclone Chidoi dai yanga yaunza mvura yakawanda yekungoti at least hova nematsime akwanisi kunge anga aane mvura. Zvino sekutaurwa kuri kuitwa kuti zvinoita sekunge kune drought, cyclone haina kusimba sematarisirwo yazvanga zviri kuda kuti zviitwe.
Tichitarisawo rubatsiro ruri kubva kuhurumende, muri kuonawo iyo hurumende iri kuitawo here zvizere mukubatsira vane dambudziko renzara?
Hakuna kwatakawana rubatsiro rwakakwana, nepamusana pekuti matargets mari yakakumbirwa nehurumende kuti ibatsirwe nayo kuti vanhu vabve munzara haina kubatika mari iyoyo. Iyo hurumende pachayo inenge ichinetsekawo zvekare, nepamusana pekuti ikonomi yedu munyika medu munomu haisati yasimba kudzoka pekuti hurumende inokwanisa kunge iine mareserves, inokwanisa kunge ichitenga ndiyo yega chikafu. Zvekare vemuno zvekare mabusinesses edu ari kutatarika kuti agone kuti anounza chikafu pachawo chekuti abatsire hurumende ari mabusinesses emuno, hamuna kumira zvakanaka. Then tochitarisa kuti kwekuchitenga kwacho regionally kunonetsa, nepamusana pekuti Southern Africa yacho yese ndo yakatorohwa nedrought. South Africa yacho, Zambia yacho, Malawi, kwese kwatinosombotenga within the region mwekuti zvinhu zvinochipa, vari kutochemawo semachemere atiri kungoita.
Tiri kuona kuti mashoko ari kuuya panguva inenge ichinzi lean period kana kuti peak lean period yedambudziko rechikafu munyika. Zvinosiya papi vana veZimbabwe vanga vagara vakatarisana nedambudziko iri vachibatsirwa nemasangano akasiyana siyana pamwe chete nehurumende?
Saka pari zvinezvi vajonga zvinhu zviri inonzi pachirungu zviri bleak, hazvina kutombomira zvakanaka zvachose. Saka chitongoripo minamato yekuti dai Mwari vanga vatiwanira nyasha kuti iwe macyclone iwaya akauya akarasira mvura hongu ane danger yekuti anopwanya dzimba anodi. Asi nzara yemvura yakanaka kudarika nzara yezuva. Saka minamato yevanhu neminamato yedu zvekare kuti dai zvanga zvagoneka kuti mvura yanaya, kana tikati aiwe macycles emacyclone anombo mairi matatu pa season, anotirasira mvura yemugungwa ichiuya chirasika kunoko towana
vanga vari nyanzvo munyaya dzechikafu uye vakambotungamira sangano reChristian Care mufundisi Forbes Matonga vari parunare kwamurehwa neStudio 7.
The Voice of America.
Iko zvino tichimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare re Supreme Court muGhana rarasa zvikumbiro zviviri zvanga zvichipikisa mutemo uri munyika dzakawanda muAfrica unorambidza chingochani. Danho iri rapa mutungamiri wenyika Vanana Akufo-Addo mukana wekusaina kuti uchive mutemo unorambidza chingochani muGhana. Mutungamiri wenyika uyu vakanonoka kusaina mutemo uyu vachimirira kutanga vanzwa mutongo wedare. America inoti yakwanisa kuwana chibvumirano chinoendesa mberi kumbomisa kurwisana pakati pevanotsigira Turkey nevechikedishi vari muSyria mudhorobha reManbij. Kuenderera mberi kwekumisa kurwisana uku kunouya paine kutyirwa kuti Turkey inogona kurwisa dhorobha riri kumuganho reKobane riri pasi pechikwata chekedishi. Makateerera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe tichitefenyura tiri muWashington DC. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muguta reMadison kuWisconsin, amai Lucy Chikowero, vanoti vari kushushikana zvikuru nezvakaitika muguta ravo nemuvhuro apo mumwe mwana akapfuura mudzidzisi wake nemumwe mudzidzi vakafa. Amai Chikowero vanoti vane mwana anodzidza pachikoro chehurumende chiri muguta iri uye chikoro ichi chakavazivisa nembozhanhare pakangoitika chiitiko ichi. Mwana ane makore 15 ekuberekwa wepachikoro cheAbundant Life Christian School chiri muguta iri akazozvipfuura mushure mekuuraya vanhu vaviri ava. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 naamai Chikovero.
Chakatanga ndechekuti musi weMonday takaongowana matext messages ekuti zvikoro zvese zviri pasoft lockdown iko zvino vari kutarisana nesituation yaitika pane chimwe chikoro chinonzi Abundant Life Christian School. Saka tichazoziviswa nekufamba kwenguva kuti zvii zviri kunyatsoitika. Ndopakabva pangoitawo also breaking news. Havanyatsokutaurirai kuti zvona ndezvakati chaizvo zviri kuitika, but vanongoti mazvikoro zvedu zviri safe, tazvisa palockdown, pane situation iri kuitika kwakati. Then kwozotanga kuchibuda nyaya dzekuti kune mwana wepachikoro ichi 15-year-old auya nefuti akasvikonopfuura mamwe mastudents naticha. Pana ticha vabva vashaya nemumwe student naiye akazvipfuurawo. Zvinhu zvinotishungurudza zvakanyanya nekuti kana mwana achibuda mumba semubereki unenge uchitarisira kuti uchasangana nemwana wako.
Pane vamunoziva here imi vane vana vanga vari kuchikoro ichi uyezve vari kuchibata sei chiitiko ichi?
Kune vamwe vatinoshanda navo vane vana vanoenda kuchikoro ichocho, ichi private school iyoyo, vakanga vatobatira ana maoko because havasikuziva kuti chii chiri kunyatsoitika chaizvo. Mwana wangu mupenyu here kana kuti mwana wangu ari safe here? Hapana anga achabvumirwa kusvika pachikoro, yatove secured space. Pakazoitwa zvapo later in the day yavanoti reunification area, vana vaakubviswa vaakuendeswawo pane imwe nzvimbo kuti vazonosangana nevabereki vavo. But during the day pazvanga zvichipisa-pisa havaikwanisa kunge vachiaccessa vana vavo. Unfortunately, nenyaya dzemafoni vamwe vana vakazenge vakwanisa kutekstirana nevabereki vavo, but inyaya inoshungurudza.
Semaonero enyu, zvingagadziriswe sei kuti imo muno muAmerica tisaone nyaya dzakadai dzichiramba dzichiwedzereka nyanya kuzvikoroko?
Mune zvikoro zvakati munomu, especially atinoti mapublic schools anogavhenwa negovernment, zvine metal detectors. But dambudziko rakaitika pachikoro ichi ndechekuti hapana metal detector because private school privately run. Saka vanenge vachiita vachishanda nemarozi avo akati siyanei. But izvozvo inini hangu nyaya yepfuti muzvikoro kana pfuti munhu panogadza vanhu dai zvaikwanisa kudzikiswa zvakanyanya. No guns should be in schools. And vana vanofanira kuve safe. Sevabereki vaendesa mwana makufeni wekutarisira kusangana naye zuva rodoka. Saka hatidi pfuti muzvikoro ndapota zvangu. Inini inyaya inondishungurudza, inyaya inondibata zvisingabviri. Handizivo hangu kuti vanga mapoliticians nevanoregulata vangazviregulate sei kuti pfuti dzirege kugara dzasvika muzvikoro.
Pane zvizvarwa zveZimbabwe here zvamunoziva zvanga zviine vana vanga vari kuenda kuchikoro ichi?
Hapana vari kuZimbabwe vandoziva vane vana vanoenda ikoko. Vazhinji vacho vari mapublic schools, saka no.
Vanga vari amai Lucy Chikoero, chizvarwa cheZimbabwe, vachitaura naMavelas Muhlanganya weStudio 7 vari kuMadison kuWisconsin muno muAmerica. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Pamusoro weStudio 7, ini ndine dambudziko nehurumende yeZimbabwe. Zvekupasise mabhiri ndozvainogona, asi zvinoita kuti vana veZimbabwe vagare zvakanaka hazvikwani. Kupasise mabhiri anodzvanyirira vana veZimbabwe anoita kuti iwo vapari vemhosva asatongerwe rufu ari mumajeri. Aizvo anokurumidza. Zvino ndiri kuti itai zvimwe chete semapasisire munoite mabhiri awo anokufevha yawo.
Makadini paStudio 7 paVoice America? Inini hangu chandinoona vajonga nevatete mavhrasi nevabhresi baba ndechekuti nyika iyi yaita mamvengemvenge nenyaya yekusagadzika mutemo yaMwari. Mutemo yaMwari yawanda yakapuswa panyika panapa. Zuva nezuva zvikutova wesi, hazvisi kumbozokera nenyaya yemutemo. Murume ngaasenzere mukadzi wake. Hapana chichanaka apa nenyaya yekuti tatora vakadzi tavakwiza kumberi-mberi. Mwari atozvidi zviya.
Makadi paStudio 7, ndinokwa Simons, ndinoda kutaura pamusoro peuyo murume anonzi Mavhaza. Mavhaza, tokumbira kuti dai mambomira kumbomuisa pamhepo, nekuti mashoko anotaura Mavhaza mashoko anobaya. Munhu anoratidza kuti munhu anosapota ZANU-PF ende anoratidza kuti anowana something ZANU-PF. That's why achitaura zvinhu zvisina nemusoro sekutaura kwaanoita ikoko. Dai ambomira pamhepo, tine chikumbiro kuti paende zvapo vadzokora navachenai mutamba sere. Ndo vanhu vatinonyatsa kunzwa nevamwewo vanhu vanotaurawo zvine musoro.
Makadini paVoice America? Ndauyawo ndichida kutaura nyaya yevanasikana vari kutengesa muviri. Chandodai kukuza ndechekuti pasi rino wakanaka hamusamuwani. Vanasikana vacho kutotongwa havasatodi vanasikana vacho. Zvikuru ma2000 haasadi kutongwa. Unototi wawana musikana wototi da kuroora umuchengete anotokupandukira. Vaivo ndivo vari kutopanduka. Inini baba Jonga ndakambokuza nyaya yangu ku hamuna henyu kuzondipindura. Ndakakuza kuti ndakatorohwa nemukadzi nehamura ndakarara ini.
Takataura kudhara kuti sadhaki achisi chinhu chinobatsira vanhu. Sadhaki igurupu rembavha dziri kutonga dzinoda kuita kuti zvido zvavo zvingorambe vangorambe vari mupawa. Sadhaki haina zvainobatsira pavhoti. Botswana yakaita vhoti akawina ari kutonga. America yakaita vhoti ari kuwina ari kutotarisira kutonga. Iri Mozambique ndiyo yakatanga kuita mavhoti. Nanhasi hapasati pazivikana kuti achatonga ndiani.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na8pm nhasi manheru, apo tiri kutarisa nezvezuva reInternational Migration Day iro racherechedzwa pasi rose nhasi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko, shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. dambudziko rekushaikwa kwemagetsi munyika roenderera mberi richitambudza mapoka ose. WFP inoti Zimbabwe inogona kunge yatarisana nerimwe zvedambudziko rekusanaya zvakanaka kwemvura. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokoneka nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, Dream Washington DC, ndekusemina Taboka Ncube.